Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chikumi 7, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe riri kutumira vaongorori muzvitoro kunoona zvigadzirwa zvaro kuti zviri kutengeswa muzvitoro nemutengo wakakodzera here.
Kuti mitengo yatinga tawira nayo yaichiva mitengo inowanika iri mashopu oreka kuwanika vamwe vanozokwidza mitengo yaya zvakanyanyisa kutizva kuti traditionality mitengo inofanira kuti pasora kubva kuna producer unoisa 10% pakapa.
Rimwe sangano rinoshanda nevagari vemumaguta rinoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukuwadza makambani akawanda sezvo magetsi aya ari kuzotora nguva yakareba asati adzoka.
Zvikuru sei muguta reHarare sesu vamwe mabasa ese atinotoda tinenge tichida tine magetsi, saka na kusirina magetsi hapana chinotokwanisa kufamba, maindastri ese anenge akatomira.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe riri kuti ratumira vaongorori muzvitoro kunoona kana zvarinogadzira zvisiri kuwedzerwa mitengo nevezvitoro, veruzhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa zvoita kuti vanonge svosve nemuromo. Sangano iri rinotengesa zvinhu zvakaita seupfu, mupunga, gorosi pamwe nemunyu. Sangano iri rinotiwo richaregedza kutengesera vamwe vezvitoro zvinhu izvi kana vakawanikwa vachidhurisa zvinhu izvi kudarika mitengo yakatarwa. Grain Millers Association of Zimbabwe inoti vezvitoro vanofanira kutengesa zvekudya izvi vachiwedzera zvikamu gumi nezviviri kubva muzana chete. Nyaya yekuda kutara mitengo yezvinhu iyi iri kukonzerwa nekushaya simba kwemari yemaRTGS zvopa kuti mitengo iite chamuramba mhuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarika ichaunza.
Tukuendera mberi chionisa tichita misangano nemaretailers iwawa kuti tione kuti paita iya inonzi adherence panyaya yemitengo yatawira, nekuda kwekuti tiri kutanga tagara pasi nemuzvitoro nesu mamira vano maproducers tionesana kuti tosvika papi, uyezve tiri kuti mitengo yatinga tawira nayo tingaichiva mitengo inowanika iri mashopu oreka kuwanika vamwe vanozokwidza mitengo yaya zvakanyanyisa kutizva kuti traditionally mitengo inofanira kuti watora kubva kuna producer unoisa 10% makapu, then 10% makapu zoti 2% yetax yenyika yaya, saka ndozvatiotaura kuti havafaniri vachiwedzerawo more than 12% yetax yese kana vachinge vatora zvinhu kubva kumahosela dzakaita sedambilana.
Saka kusvika pari zvino mashanyira nzvimbo dzipi?
So ndirapera takanga tiri kuvulawayo, tikabva kuvulawayo tikaenda kwamutare nemuno muHarare takaitawo musangano nevaretailers tichionesana nekugweru.
Tiri kunzwawo kuti mune vanhu vari kuenda muzvitoro vachinoona kuti zviri kutengeswa nemitengo yamatenderana here, mungatozvo zvinenge zvichifamba sei ipapo?
Mamonitors aya kana kuti vari kuenda vachinotarisa mitengo vari kungosvika voona mashoestoro kuti upfu 10 kg iri kuita mari, ndiyo here mari yatakawirirana kuti inge ichitengeswa nayo? Ndataura tikati pane 10% iya ne12% yavanofanira kuti vange vachiisa pamusoro pemari yavahodha nayo kubva kumamirazi. Saka ndo chirongwa chatiri kuita, vari kutarisa mitengo yesosi, mitengo yerice, mitengo yeflawa pamwe chete mitengo weupfu, nekuti ndo zvinhu zvina zvatirikugadzira isu semamirazi. Vasikana nevakomana vatakapedza basa rekuti vapinde muzvitoro vachinoona mitengo yatataurana nemaretailers yayo ndiyo here kutengeswa muzvitoro isu kana tichita pedza kutanisangana navo saka ma monitors yedu atanga zvagare Harare nekwa Mutare pamwechete kuvulawayo kumasimo neku Gweru izvimwe dzimbo dzasati taenda havasati vave pa ground kuti ticreate situation yaya yekuti tinotanga kuisa mamonitors yedu kutanga kupinda muzvitoro zvevari zvona muzvita zvitoro vacho tisina kunge tataura navo
saka vanenge vachidhurisa kudarika zvamakatenderana vachaitwa sei
takawirirana isusu nevana muzvita zvitoro kuti vanonge vawanikwa vachidhurisa kudarika zvatakawirirana isusu semasupplyers yehupfu salt rice pamwechete neshugar beans tinongowithdrawa pachirungu nekutinoziva kuti mabilazi ariko kwese kumadhirobha akasiyana siyana kuti mabilazi ariko anonge achisupplya mashopu saka vanozikamwa kuti saka tinobva tambombira kuti atomboti aiwa nyika akumbombira kushanda dei kusvika tawirirana pamyaya yemitengo yatakagara pasi tawirirana
ko panyaya yemari makuiwana kupi sezvo RBZ yakati haichakwanisi kukupai mari yekutenga zvimwe zvinhu kunzoko
ndiyo imwe nyaya zvekare yatiri kukurukura nayo nehurumende togara tichitaura musangano nehurumende toona kuti tinoonesana tobatsirana sei tobatsirika sei kuti tirambe tichiendera mberi nemabhizimusi ndo zvimwewo zvazvacho zvaitawo zvekare kuti pange patiwedzerwe zvishoma nini kamari kezvinhu zvatataura zvatinogadzira izvozvo mari yatinoshandisa tiri kungoshandisa zviri kuitawo vepeturu vakanzi havachakwanisi kuwana mari vakukwanisa kuenda vachishandisa iya interbank credit ndiyo yatiri kungoshandisawo saka hatina kusiyaniswa pamwe chete nevari kuitawo zvepeturu vakuzvitsvagirawo mari yavo isu tiri kutsvagawo mari yedu nenzira dzakasiyana siyana asi kuitira kuti tisabvare mashopu
mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarika eChaunza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 rimwe sangano rinoshanda nevagari vemumaguta rinoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwatowedzerwa zvakanyanya munyika pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichagadzikana nekukasika mukuru wesangano rinoshanda nevagari vemuguta reHarare uye richironga mavakirwo emaguta reHarare yangu vaObrien Makore vanoti izvi zvave kuuraya makambani mazhinji sezvo zvichiwanzotora maawa anosvika kugumi kuti magetsi aya azodzoka vakawanda munyika vanonzi vari kunyunyuta zvakanyanya nekuti kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA haisi kutevedzera yambiro yenguva yekudzimwa kwemagetsi yayakazivisa kune veruzhinji asi mutauriri weZESA vaFlood Gwasira vakamboudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzimwa kwemagetsi iri riri kuwedzerwa nekuderera kwaita mvura kudhamu rekariba uye kukwegura kwemishina yegwenya ravo rekuhange tanonoka wandi weStudio 7 abata vamakore kuti tinzwe nezvenyaya iyi
nhau yemagetsi inhau iri kunesa nyika pari zvino tiri kuudzwa kuti nyika haina magetsi akakwana kuhwange magetsi akaderera zvimwe chetezvo nekukaribha mvura iri kunzi yakaderera saka zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemagetsi zvikuru sei muguta reHarare sesu vamwe mabasa ega atinotoda tinenge tichida tine magetsi saka nakusitorina magetsi hapana chinotokwanisa kufamba maindastri ese anenge akatomira right now I can give just a snapshot survey for example today Thursday kana muri munharaunda yandinoraramira ndiri magetsi anozodzoka na 2 masikati ndopaanodzoka usiku wese kusina kana iri weneze anomuka kusina ozodzokawo masikati na 2 saka you can understand so in other words you are saying kuti pavhiki in a week if you are working 7 days you are now working like 3.5 days that's the reality on the ground right now
vemagetsi vanenge vachiti chii
vemagetsi vakakommunicata vakapa schedule yavo yekudzima vakataura navo kuti havana magetsi akakwana nyika haina magetsi akakwana yaisimbotora mamwe magetsi kusouth africa uye mamwe acho kukariba saka vari kuti mvura yakaderera mvura haina kunyatsonaya zvakanaka nenhau yekumira kwekunze saka izvozvo zvavhiringa zvinhu mamiriro azvaita zvatozowedzerwa tichizonzwa kuti kuhwange zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka. Saka zviri kuvhiringa zvinhu zvese munyika.
Paanoenda ipapapo, anotora nguva yakadini kuti adzoke?
Kana tichipi arisa schedule yavo yavari kuita, the minimum kuti adzoke is 10 hours. Pakaoma mwana wamai. Kana vari vanhu vanoshanda nemagetsi matauriro andaiita, ndinogona kupasa muenzaniso nzvimbo yandakamboshanyira yeGazaland. Vazhinji varimo vandaiongorora ndichisangana navo vanorarama nekushanda nemagetsi. Vanoita zvinhu zvekuweredha nekudii. Saka pasitorina magetsi for 10 hours. Kureva kuti mhuri haina chekudya, mhuri iri kuyaura nenzara, ndomamirira zvakaita. Chinhu chakanaka chakaitwa nezesa, yakagara yataura. Ipapo tinovarumbidza, vakataura kuti nyika haina magetsi akakwana. Ndobva vatipa load shedding, green schedule yavo. Zvinotozivikanwa nemunhu wese kuti nguva iyi magetsi akuenda. Vakagara vataura izvozvo zvekuti vanhu vese vanotoziva kuti ndozvavapo. Uye paanotodzoka zvinotoshamisa kuti tatodzokera pachinyakare paipe kuti magetsi paanodzoka vanhu vanopururudza. Tainge takungoziva kuti magetsi anofanira kungogara aripo. Asi iko zvino chakuita sekunge kuti chinhu chinoshamisira kuvainacho, asi chinhu chinofanira kugara chiri pasi.
Avanga vari mukuru wesangano reHarare yangu vaO'Brien Makore vari parunare muHarare natanono kawande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Mubepa naure Herald mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutungamira chirongwa chekuchenesa nyika vachitsvaira pazvitoro zvekendi kuSouth Lee Park muHarare. Bepa naure News Day rine nhau inoti sangano renhabvu pasi rose reFIFA ratsinhira nezvekusungwa kwemutungamiri wesangano renhabvu muAfrica reCAF vaHamad vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Asi FIFA yati haina ruzivo rwakadzama nekuferefetwa kwenyaya iyi, izvo zvinoita kuti isave pachinzvimbo chekutaura pamusoro payo. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Tinoda kukiuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo achitaurwa vachiotaurawo maonero avo nemafungiro avo.
Magadiko vateereri veStudio 7, magadiko ruzhinji rweZimbabwe. Ndinoitwa Kansela Kokera, Deputy Mayor veKadoma City Council. Ndiri Kansela womuwadhi 6. Chirongwa chanhasi ichi chekuti vanhu vatsanangure kana kuti vakurukure nekuomerwa kwaita vanhu kana kuti nekuoma kwaita upenyu. Ndinonyanya kubatikana zvizhinji zvechokwadi kuti vanhu vakaomerwa zvechokwadi zvakanyanyisa. Kunyanyanyanya kuvarwere vane zvirwere zvakaita sana BP, vane zvirwere zvakaita seshuga, asima, nezvimwe zvirwere zvekuti zvingadei zvichibatsirwa maybe nenyika kuti vanhu vabatsirikane. Vozvirwere izvo zvirwere zvekuti unenge uchirarama nacho upenyu hwako hwese. Chiri kuda kuti uwane mushonga zuva rega rega rakasikwa naMwari. Uwane mapiritsi ekuti unonwa makuseni, masikati, manheru nekuoma kwaita upenyu. Matablets acho kuti umatenge kuzvinozvi ari kudedzera maUS dollars. Chikonzero ndechekuti kwavari kuhodhawo kwachona vari kumaona nemaUS. Vasi kuramba zvavo bhondi, but still bhondi rachona rinenge riri equivalent kuone US dollar. Saka vanhu vari kuomerwa zvisingaiti zvakanyanyisa zvekuti ndinomborangarira kuti pari kuomerwa vanhu vari kumuka vachienda kumabasa nekuti mari dzacho hadzichatengi. Hakuna munhu une mari iri kutenga iye zvino kunze kwevanhu vari kuitawo hamene zvikiribidi kuti zvinyange zvakaita sei kuti vagone kurarama. But ruzhinji rweZimbabwe vanhu vari kutambura nenyaya yemishonga iyi zvekuti unonzwa tsitsi asi uende hapo akona kuti vanhu vari kudzungaira kozi mishonga yacho iri kuda mari mari yachona hauna umwe atorina kana mwana anoenda kubasa vamwe ndigogo vari kumusha vasitorina kana mwana wekuti vanogona kumuti nditengerewo mushonga even kune vachona vane vana vacho vari kuenda kumabasa futi hazvibatsiri nekuti munomu hamuna munhu ari kuora US dollar zvakuda nyasha dzamwari kuti mwari vapindire nekuti zvinhu hazvina kugadzikana zvinhu hazvina kumira mushe munyika muno.
Hapana muZimbabwe hapana zvinhu zvatooma mukatarisa izvezvi zvinhu zvacho kwazva kuenda takutoshaya kutoti toita seiko because yanguva nhamo yega yega iyo purezidendi vacho hapana kana nezvavari kuona.
Makadiko atepenyuro munotepenyura nepenyuro inonakidza chaizvo yenyuwana ana jonga kandimire ini ndarangu rinoitwa mafira kureva ndinogara Quebec ndokwandiri pandikushavira ndiri hama dzinotipa ini ndarwadziwa chaizvo nemabasa anoitwa nevanhu vezanupf vanhu vezanupf ava hai vatirwadzisa vedu veru vano vezimbabwe hai vanhu vanga vachibva tichade kuvaona mhani hai tarwadziwa mhani hai misodzi chaicho yakutoerera yakutosimha musodzi nenyaya yevanhu ivava apa zve vakatora usiku mumwe wedu anoitwa uyo masaraure hai veduwe hai 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 havana vaka hai ngavachibva havachagoni kutonga havachatongi ngavachisiyira vamwe vachine simba vatonge ivo vese vachienda kudya ndigerezani yacho yese yakadaro hatichaiti mhani hai.
Makadiko vashamarari vestudio 7 ana jonga kandimire nevamwe vose ini ndinoitwa Malvin ndiri kutaura ndiri kuCape Town kuCape Galaxy ndoda kutaurawo hangu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe hona iko zvinozvi ana masaraure vakupambwa pakati peusiku vachinorohwa vachitochwa musafunga kuti zvese zviri kuitika izvi tiri kufara nazvo isu semaZimbabweans kwete hatisi kufara nazvo ini ndakachikumbira kuti maZimbabweans dai tangoita mweya werudo taita mweya wekuti tibatane even isusu tiri kundo kuti tinogona kutouya ukoko kuZimbabwe tikabatana pamwe chete tikaita mweya unonzi wesunga hwani sunga dhazeni kuti pabatwa mumwe chete watibata tese patsikwa munhu mumwe chete watitsika tese parohwa munhu mumwe chete watirova tese nekuti hamunangagwa nehurumende yake ZANUPF tazvitadza inini hanguka munangagwa asi purezidendi wangu ini ndatenda hangu nemashoko iyaya.
Ko makadiko vana jonga vakandimire navamwe venyu vestudio 7 vanotiudzawo nhau kuti zvinonakidza kuri sei kuZimbabwe kuno kujoza hei zvokwadi mhere mhere zvokwadi kana ivo ivarungu vachona avanotibata anesere koruvoko and ava kutozvatirwa kunyika kwedu kupa minama hatina sei inichamugona kuvaudza andavazati munangadzo wavo avaoma zvokwari munyangadza achamboti kana kusvuduruka kana tse kweiko vakomana kutosvika ari kuti tichingotambura saizvezvi anondiudzai vona imwe andikutaura ndi pano pabhurukwana.
Vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko ane nechekuita nestudio 7. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization runoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose vanobatwa nezvirwere zvepabonde zuva roga roga. Muongororo yakaburiswa nezuro, sangano reUnited Nations runoti munhu umwe chete pavanhu makumi maviri nevashanu ane chimwe chezvirwere zvina zvinoti chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis nesyphilis. NASA inoti Jupiter ichaswederana nepasi rino zvakanyanya mwedzi uno zvekuve pedyo zvekuti vanhu vanogona kuiona nemaziso avo uye dzimwe dzenyeredzi dzayo dzichikwanisa kuonekwawo nemichina yemangamanga. Muchikamu chino chatino tarisa zvirikuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezve kukwira kweuwandu hwevana vanonzi vari kubatwa nechirwere chegwirikwiti muno muAmerica. Boka rinoona nezvezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention rinoti uwandu hwevana vabatwa nechirwere ichi mugore rino wadarika pachiuru. Gwaro iri rinouya masvondo mashoma shoma zvaziviswa kuti 2019 igore raona uwandu hwegwirikwiti muAmerica hwakanyanya kubva muna 1992 apo vana vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chaonekwa matunhu anodarika makumi maviri nemashanu emuAmerica pamatunhu makumi mashanu. Dzimwe mhuri dzinonzi dziri kuramba kubayisa vana majekiseni ekudzivirira chirwere ichi nekuda kwezvitendero zvadzinopinda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe mukoti anoshanda pane chimwe chipatara mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Opachiweshe.
Chirwere chacho chinotapuriranwa zvakareruka chaizvo, munhu akangokosora pane vanhu chinogona kubatirira. Saka zvinodaro chikange changotanga kumbobatwa chinombotibatei vanhu vakawanda, ndosaka namba yacho iri kuramba ichiwanda.
Chii chiri kuita kuti uwandu hurambe huchikwira munyika ine mishonga yakadai? Iye America inozikanwa nemishonga.
Ndizvozvo chaizvo, America inozikanwa nemishonga. Asi hatikanganwe kuti mazuva ano vanhu vaakufamba like kutenderera nyika dzakasiyana siyana hakuchanyanyisa kunetsa. Saka vanhu vanogona kunge vachibva kune nzvimbo dzinowanikwa gwirikwiti risingavhundute zvarinoita muno. Chinoitisa kuti muno nhamba ibva yachengetwa zvibva zvaonekwa ndechekuti gwirikwiti rakange risisawanike munyika muno. Asi nekureruka kwekufamba kwevanhu vanoti vanobva kune dzimwe nyika nevemuno vanoenda kune dzimwe nyika vachizodzoka nechirwere, ndinoona sekunge zvinokonzeresa kuti chirwere chiwande.
Izvi zvingaitwa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Zvingaitwa kazhinji vana vanenge vasvika zera rekuti vabayiwe majekiseni ekudzivirira chirwere. Vabereki dai vachibvuma kuti vana vavo vabayiwe, zvinodzivirira chaizvo zvichirwere. Vanenge vachibhakacha kunzvimbo dzinozikanwa kuti chirwere ichi chinowanika vanokurudzirwa zvakare kuti vabayiwe majekiseni ekuzvidzivirira.
Mune zvisaro zveZimbabwe zvakati wandeiwo zviri muno muAmerica, pane vamati manzwa here vakasangana nedambudziko iri?
Aiwa kwete, handina vekwedu kuZimbabwe vandatindanzwa, asi hazvireve kuti havako, kungoti handina vandinoziva inini.
Zvamungakurudzirawo veruzhinji kuti vaite kuti vasabatwa nechirwere ichi izvi?
Chikurudziro chakanyanyisa ndechekuendesa vana kunobayiwa majekiseni kana nguva yavo yakwana yekuti vabayiwe majekiseni anodzivirira chirwere chegwirikwiti. Vanhu vakuru vanosenza zvakaita sei munzvimbo dzine vanhu vakawanda kana munzvimbo dzine vanhu vanorwara vanogonawo zvakare kana vasisazive kuti vakambobayiwa here, kunoenda kwachiremba wavo kuti avaite test yekuti aone vaonekwe kuti vane kudzivirirwa here mumiri mavo.
Mambotaura nyaya yekuti chirwere ichi chinotapuriranwa nyore. Zvii zvingaitwa kana mumwe wemhuri abatawo chirwere ichi? Tingaita here yatingati quarantine kana kumugarisa kwake ega?
Ndo zvinenge zvichikurudzirwa. Asi nekuda kwekuti zvakaita semunyika muno vanoda kuti tiende kumalocal government kuitira kuti vanhu vepublic health vave ndivo vanonyatsoteerera kuti munhu amboenda nekupi ambosangana nani. Saka zvinenge zvisingade kuti tizviite tega tiri mudzimba, zvinoda kuti tiende kwachiremba kana kukliniki kana kutsvaga vana mukoti kuti tibatsirwe nekuita quarantine.
Vamwe vatiri kunzwawo kuti vane vana vari kubatwa nechirwere ichi ndevamwe vanenge vachiti nekuda kwezvitendero havabvume kuti vange vachibayisa vana. Pakaitawo vamwe vana kana kuti mhuri yeZimbabwe vanenge vari vezvitendero zvakadaro, zvii zvamungavakurudzirawo?
Iyoro ndiro dambudziko rakanyanyisa chaizvo revanhu vanenge vasingabayise vana. Ndongoda kukurudzira kuti chakaoma ndechekuti mwana anogona kunosangana nemunhu ane chirwere, iye ndiye anorwara, ndava ndiye asina kubayiwa majekiseni. Saka kunenge kuri kuda kungonyatsofunga kuti watiri kudzivirira ndiani? Mwana wako ndiye wauri kudzivirira. ndava akaregera kubaiwa akafamba akasangana nevamwe vana vababa kwavabva vaine chirwere wako asina kubaiwa ndiye anorwara.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukoti muzvare Opachiweshe vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo mai uyai kubva kuna Progress Chipfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti riri kutumira vaongorori muzvitoro kunoona kuti zvigadzirwa zvaro zviri kutengeswa muzvitoro nemari yavakawirirana here. Rimwe sangano rinoshanda nevagari vemumaguta rinoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukuwadza makambani akawanda sezvo magetsi aya ari kuzotora nguva yakareba asati adzoka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyamina nditungamiri Nkomo.